nathi uno parliament yanga iri kukadoma nekubhindura vanhu vachibvunzwa kuti vanodaere kuti mutemo wekuti munhu auraya munhu zvine usinye atongerwe rufu urande uripo. Saka takwanisa kusangana nevanhu vakati kuti ini ndaa ndiri mubhindura, tasangana nevanhu vakawanda vamwe vachiti mutemo iwoyo wekuti munhu aurayiwe kana auraya mumwe munhu ngaurambe uripo, nezvikonzero zvavanga vachitaura kuti hakune vanhu vazhinji vari kuuraya vanhu zveutsinyi. Saka maitenziwa ari kuwanda, saka tikabvisa mutemo zvinoreva kuti vanhu vavanoramba vachiwanda. Kwozotiwo vamwe vanga vachiti aiwa ngatibvisei nekuti hazvina zvazvinochinja, pasi rese pano mukurudziro yekuti mutemo yonge uchibviswa. Saka ndo matauriro angatiita vanhu isu semamembe eparliament atichingonota, tichingonyora pasi zvaro pano.
Saka muchibva kubhindura, chikwata chenyu chiri chaendawo kupi zvakare?
Tichibva kubhindura mangwana tee tiri mumbare pasodati hall, tozobva toenda kudembotombo kumarondera, tozobva toenda kwamutare, tozoenda masvingo. Vanhu vanga vari mukadoma vachange vachienda from kadoma vachienda kugweru, voenda bulawayo, voenda kubedbridge. Ndo mafambiro atichange tichiita.
Kana mapedza kunzwa pfungwa dzevanhu sedare reparamende, munenge maakuzoitawo sei? Ndehatina mumatanha munenge muchazotorapa.
Kana tanzwa pfungwa dzevanhu zvinozoenda nadzo kudare reparamende, tonopresenta ripoti yedu. Then dare reparamende rochiona kuti ati matanho arindatora eidha kugamuchira bhiri iroro kuti richitwa mutemo, kana kuti kuramba kuti bhiri iroro risapfuura pastage nekutaurwa muparamende. Saka ine chenzo yange vaprocesi yekugadzira kuti mutemo uyo uchiiswa, kana vanhu vati ngaiseni ngaibviswe, inobva yabviswa. Then tochiita kuti tuve nemutemo mutsvawo kuti hakusina mutongi wemhosva anotongera munhu rufu. Asi kana zvanzi zvaramba uripo, hapana kwazvinozvikiri zvinokugumira ipapo.